Ninzi ni Marvelous mshanganya huye ndichimti yeye no misoroyo na uzedu zanasi chitatu mbuzi 16-2017. Nyanji munyayazeje matonge rwenyika zinoti mutungamiri wenyika va Robert Mugabe semunhu mukuru vanga dai vakasiya basa kare uye dai utongo wavo waive hwakanaka vanga dai vasiri mumatambudziko avari pari zvino. Father Fidelis Mukonori veRoman Catholic vanonzi vari kuedza kutaura navaMugabe kuti vaite zviri kudiwa nemauto kuitira kuti zvinhu zvisashate munyika. Imwe nengo yeZANU PF uye varisachigaro veZANU PF kuBritain vaNick Mangwana vanoti zvakaitwa nemauto zvekumbotora masimba zvakakodzera sezvo nyika yange yaenda kumawere. Utungamiri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai unosangana muHarare ukabuda nechisungo chekuti vaMugabe ngavasiye basa sezvo vakundikana. Sadak inoita musangano wechimbi chimbi kuBotswana wokuzeya zviri kuitika muZimbabwe zvichitevera kutora masimba kwemauto. Musika weZimbabwe Stock Exchange wondengendeka vane mari dzavo vachityira kusima mari dzavo pamusika uyu zvichitevera kupindira kwakaita mauto mukutongwa kwenyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvinoreva kuvanhukadzi zviri kuitika munyika zvichitevera kupindira kwakaita mauto mumatongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika pari zvino tichinzwa pfungwa dzenyu kuti munoona sei zviri kuitika izvi.